Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu za nasi china chikumi 8-2017. Vanu vanodarika makumi mana wofa mutsaona yebazi ya itikira kumakuti kumashonaland west. Kusajeka kweurongwa wezeki kokonzera mutauro zvichitevera kuburiswa kwedzvimbo dzekuvhotera mapato ezvematongerwo enyika achiti haana ruzivo nezvenzvimbo idzi. Maziso epasi rose akatarisa kuAmerica uko vakadzingwa basa semukuru weFBI vaJames Comey vari kutarisirwa kuroverera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nenyaya yekupindira mukuferefetwa kwevanhu vanodyidzana navaTrump. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti veruzhinji ngavasaite mari dzavo. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti veruzhinji ngavaise mari dzavo mumabhanga kuitira kuti mari isanetse kuwana mumabhanga. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekukurudzira kuvhoteranwa kwevanhukadzi munguva dzesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa shona. Kurudzirai amanishamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.